vajonga kutaura kunotoita kuti tishamisike chaizvo. Hongu sarudzo dzakaitwa dzikapera. Kana mamuri muno muZimbabwe muchaona kuti munhu umwe ari kungofamba murunyararo, ari kungoita basa murunyararo. Saka chingatadzisa zvikoro kuvhurwa chii? Iye mukazvitarisa vajonga muchaona chatinoti school calendar. Hasi chinhu chakadecidewa last week kana chakadecidewa this week. Chinhu chakadecidewa muna January, chakadecidewa muna December, tikapa inonzi school calendar. Saka hapana chitsva pakuvhurwa kwezvikoro, nokuti vabereki vedu vaiziva, varairidzi vedu vaiziva. Saka tichatingatadzisa kuvhura chikoro chinhai vajonga.